Mosha rejoi linya churunde momo weva kapinda mchirungwa chekubatirwa mari kuti vagozokwanisa kurapwa kana vasangana neurwere. Mosha renyachuri vanoti zvisinei nekuva nemedical aid pavakasangana neurwere hwababa vavo munguva shoma yapfuura, insurance yavo yeutano iyi yakarambwa kuchipatara, izvo zvakazoita kuti vaite chipatapata kutsvaga mari yaidiwa kuti baba vavo varapwe.
Medical aid yacho inonzi haichakwanisi kunge ichikubetsera kuti urapwe. It's either unobhadhara mari yako wozonoclaima mari yako kumedical aid society yako. Ini ndakaendesa baba vangu vachirwara kuchipatara vaine medical aid card ravo, vakanzi hatikwanisi kunge tichiritambira. Takatozotsvaka mari yekuti vange vachiwaniswa kurapiwa.
Vasimba rashe James Tafire nyika vanotungamirira sangano revashandi vemakanzuru reZimbabwe Municipalities and Allied Workers Union vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vashandi vekanzuro yemuHarare vaine insurance yeutano, vashandi vazhinji vekanzuro havasi kushandirwa nechirongwa ichi.
Haisi kana kukwanisa kushandira vanhu vanotarisa nezvemamedical aid ngavatarise vachiona kuti kana mushandi akabatirwa mari papayslip, mari iyoyo iri kuenda here kwainonzi ngaiende.
Sachigaro weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDavid Tatsunga vakaudzawo Studio 7 kuti kunyange insurance yeutano inoshandiswa nevashandi vehurumende vakawanda yePremier Medical Aid Society haina zvaichabatsira.
Tine dambudziko rekuti kurapwa iko zvino kwakurema pakuti mushandi unotobhadhara mari yakawandisa yakangofanana nokuti hausi kubhadhara medical aid. Taura nenyaya yamashortfall uye kwaunofanwa kurapwa kwava kushoma, machiremba mashoma kana kuti maservice provider mashoma ari kutora medical aid yepismas.
Nyanzvi munyaya dzezveutano amai muchamukamuri vati dambudziko rekusashanda kwemainsurance eutano rinofanirwa kugadziriswa nekukurumidza sezvo zviri kukanganisa utano hweveruzhinji. Amai mukamuri vati nekuda kwekuti mari iri kunetsa kuwana kuti vanhu vanobhadhara pavanorapwa, vazhinji vari kuzoenda kuzvipatara urwere hwakomba.
Kuita kuti kunyangwe vaya vanosinda kunorapwa varege kuenda nokuti vanoti ndonobhadhara nei, ine mari muhomwe handina. Utano hunobva hwaderera, vanhu havachagoni kunorapika, voenda zvigwere zva komba, kofiwa ruzhinji.
Nyanzvi mune zveutano uye vakambova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vati mainsurance eutano akawanda asi kushanda kunana chiremba, vachiti kunyange vanhu vari kubatirwa mari pamihoro yavo, mari iyi haisi kuzoendeswa kune vanobatsira varwere nenguva. Vati izvi zvinosanganisira kunyange vari kubhadhara mainsurance aya nemari yemadhora ekuAmerica.
Medical aid haasi kubhadhara in time, saka whether wabhadhara nzigi kana kuti US dollars nichiri kunetsa inyaya yekunonoka kuya kwepayment. Payment haifaniri kuita more than 60 days isati yaitiwa. 60 days in fact is too much. Kazichitevedzerwa nemamedical aid society vabhadhara within 60 days.
Vanoona nezvekubudiswa kwemashoko musangano reAssociation of Healthcare Funders of Zimbabwe iro rinomirira mainsurance ese anoita nezveutano, amaishuva ikoti vati vaiva vasingakwanisi kupindura mibvunzo yakatumirwa Studio 7 kwavari, vachiti vakuru vavo vange vasiri muhofisi. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vaudza Studio 7 kuti hurumende ichaita tsvagiridzo nezvenyaya iyi.
Hatisati tagashira mashoko akaita seiwaya kuti mamedical aid ari kuramba, asi zvakadaro tipachaita tsvakuridzo yekuziva kuti zviri kufamba sei kuti vanhu vagowana zvinobatsirika.
Sachigara anomirira komiti yezveutano muNational Assembly vaJosiah Makombe havana kupindura mibvunzo yatakatumira. Asi gurukota rezveutano muna kurume wegore rino vaDouglas Mombeshora vakaudza vatori venhau kuti hurumende yanga ine chirongwa chekutanga National Health Insurance Scheme senzira yekusadzisa Section 76 yebumbiro remutemo yenyika iro rinoti zvizvarwa zvese zveZimbabwe zvine kodzero yekubatsirwa kuti vawane utano hwakanaka. Ndakamirira Studio 7, ndine Rutendo Mawere.